Good evening, Zimbabwe. This is The Connection, a platform where we discuss all things youth. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, October the 16th, 2018. I'm your host, Tungameli Nkomo. Tonight, we are talking about survival in the face of the obtaining economic challenges. How are you keeping your head above water? How are you managing? Let's get connected. On WhatsApp, the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly on 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. And as you know by now, we are also streaming live on our websites, voandebele.com, voashona.com, as well as voazimbabwe.com. Zimbabwe continues to slide into deep economic challenges characterized by cash shortages, surging commodity prices, and high unemployment, which are affecting millions of young people. The pertinent question we are asking tonight, therefore, is, how are you faring? How are you fending for your family and yourself, of course? Let's talk. Let's share our stories of survival. And the show is all yours, listeners, tonight. No politicians, no pundits, just you. The ordinary folk. Le chonanjani emakaya ikutibana kuhlelo The Connection uhlelo lobasakhulayo lamhlanje kungolwesibili. Mhla zilishumi la sithupha kumfumfu 2018. Lamhlanje kulolu hlelo sixoxa ngendlela abasakhulayo abaziphilisa ngayo. Siyazi kubana umnotho kawumanga kuhle, imali iyasilela emabhanga, imsebenzi kayitholakali, siyaphenduka yaba lilihlo lentwala, kanti njalo intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezigoqela ukudla, imichova, amafutha ezimota layo iqhubeka iqonga. Ngaleyo ndlela sifuna ukuzwa kini balaleli bontanga ukubana kahle liphila njani emumeni wonke lo onzima kangaka. Ungabe uthengisa amatamatisi mhlawumbe yatshontsha, mhlawumbe yenza yonke inyakanyaka oyenzayo ukuziphilisa, ukuphilisa imuli yakho. Uhlelo ngolwakho lamhlanje sifuna ukuzwa kuwe kasilabo laba bezombusazwe ababuya lapha esikhathini esiningi bezokhuluma izitori ezingekhoyo. Sifuna ukuzwa kini lisitshele izitori ezikhona ngempilo yenu emumeni wonke lo onzima kangaka. Ndiyo nyaya ya tiri kukurukura nezvayo nasi vadiwa vatereri. Nyaya yekusa mira zvakanaka kweupfumi munyika. Saka mubvunzo watiri kukubvunza isebe chidiki nasi ndewe kuti muri kurarama sei sezvo upfumi husina kumira zvakanaka. Tinoda kunzwa kwamuri kana uchitengesa mavegetables, muriwo kana paine zvauri kuita chero. Tinyorere tsamba paFacebook kana kuti utiridzire runhare pano pachirongwa tinzwewo kuti uri kurarama sei, muri kurarama sei. nda va nda wana mutereri wangu wekutanga nhasi. Vaya vezvematongero enyika vatinowanzo kurukura navo muchirongwa nhasi havapo tuda kunzwa kwa muri sevatereri chete. Ngitate umlalelo wakuqala uLiberty. Kunjani Liberty? Halo Liberty.
Yebo baba, kunjani?
Siyaphila, unjani lawe?
Ngiphilile vele.
Yeah, usixhume ungaphi kwenda?
Ngixhume ngilapha eGweru.
Kunjani enkabazwe?
Hayi, ukhawula fowethu.
Uyizwile indaba. Injani impilo? Kuphile kanjani khona ngapha eGweru?
Hey, kuphileka nzima. Akutholakali lutho. Phila nzima nje. Hey.
Imsebenzi?
Imsebenzi kayikho. Ikuyo nje khona okufanayo nje ukuthi umuntu sesiphila ukuziphandela nje kuphela.
Ukuziphandela khonokho Liberty kwesifuna ukuzwa. Akungichasisele nxa uvuke ekuseni kuyini okwenzayo kahle kahle, usiphandela ngayiphi indlela, yikwe mfuna ukuzwa khonoko. Liberty lapho soluqumile ucingo lwakhe, kodwa usitshayele eseGweru ubekhala ngokoma kwempilo uthi hayi into kasihlangani, umumo mubi, imsebenzi kayitholakali. Bengisambuza nje ukuthi ubekhuluma ukuthi usephila ngokuziphandela, ngase ngisithi mina uziphandela ngayiphi indlela. Kodwa ngokusweleka kwenhlanhla ucingo luka Liberty lusukelwa qumeka ke lapho. Uyomtereri wedu we Studio 7 atrizira runare ari kuGweru, mkoma Liberty angachitaura iye kuti haiwa upenyu waoma. Saka ndanga ndichimubvunza, angachitaura kuti akurarama nekubatanidza nekukiyakiya. Saka ndanga ndichimubvunza kuti kokukiyakiya kwacho kuita chii chaizvo, kana achimuka makuseni anenge achizokiyakiya achiita chii kuti awane cheuviri. Asi foni yake yazodambuka, yazokata. Asi tienderere mberi nechirongwa, titore mutereri wedu wechipiri, mukoma Shepherd. Mukoma Shepherd, ndeipi enyu?
Ndiri right, mushe zviri kufamba.
Hai, mbichana, matibata muri kupi?
Ndakuma ndibata ndave kunyazura chaiko chaiko.
Kwakamira sei kunyazura?
Kunyazura kuri nani.
Mainzwa nyairi mugango, muri kurarama seiwo semunhu wechidiki?
Kurarama semunhu wechidiki zvakatooma chaizvo. Hazvina kumira zvakanaka neikonomi yedu, mabasa hakuna. Saka zvinotorema kutongoraramawo nenyasha dzamwari.
Saka kana muchimuka makuseni mugoma Shepherd, zvizva munoita chaizvo kuti munge muchiwana chekudya cheuviri? Because hongo nyasha dzamwari dzakanaka dzinotiraramisa, asi munhu wenyama anenge achidawo chingwa, handizvo?
Handizvo chaizvo. Vatinoita timuka makuseni vazhinji vacho kutaura chokwadi vari kutotiraramisa vato vabereki chaizvo. Isusu kuti kurarama kwedu chaiko chaiko kwakatooma, kutokiyakiyawo zvingodaiso, ukazoonawo mari yatai, but kurarama chaiko chaiko kutoraramiswa nevabereki.
Saka pakaoma kapa?
Pakaoma.
Aiwa, tinotenda mukoma Shepherd. Makaroora?
Ndisati, ndokutotarisira kuda kuroora.
Saka mozoroora mukoma Shepherd muchichengetwa nevabereki, muone kuti pane dambudziko ipapo?
Pane dambudziko huru chaizvo.
Haiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma wangu.
Tinotenda, ndoda kumhoresa wese ari kunyazura kuno.
Ndo ndinovimba kuti vakaterera.
Ah, vakaterera wana Sai Chikwere, wana Lina Dinyazombe, nevamwewo vakangodaro daro wana Givir Singer.
Aiwa, thank you so much, Mkoma Shepherd. That was Shepherd Nyazombe calling us from Nyazura. He's saying as a youth, he's surviving by the grace of his parents. Into tanisa yo ukubana abasakhula yabanengi bazithola bekusimo sokuthi umuntu sefikile kuma 25 engene kubo 30 35 40, lokhu ugcinwe ngabazali, into ekhona enzakalayo edanisayo kakhulu. Ndimbotora zve mumwe mtereri parunari makadi mkomo wangu. Alo, magadi mtereri?
Kishupo magadi yo.
Aiwa, tiripo edu, ndati mkoma wangu, ndire gerere yo ipapo. Muno ito anizita? Alo, mtereri, ndati muno ito anizita?
Nende ito amabesa tarina.
Aha, maati bata morigubi?
Ndikuno ku South Pretoria.
Pretoria kwa mira sei ku Pitoru.
Ah, everything is fine.
Ma inzwa nyaya ya tiri kukurukura nezvayo nhasi. Muri kuraramawo sei semunhu wechidiki kuza ku Pretoria.
Eish, zvinorwadza because so far hatikurara matikuno, vana vari ku Zimbabwe. It's so hard. Tinototirwadza nangu nesu.
Asi mabasa ari kuwanikwa here ku South Africa?
Ya, tiri kushanda. Tinongosiyana kuti vamwe vanhu vashanda bai, but kuno kuti tiri kushanda, everything is fine. But tinotirwadza kuti maparenzi anenge ari kuZimbabwe.
Asi muri kutumira here matsangana bhega nemacooking oil nemawatiwati ipapo?
Tikutotumira, tikutogadzirira kutouya izvozvi pana December ipo patinototumira. Because tikasadaro semi dzedu dzinofane nzara, tikateedzera kuti ZANU-PF neMDC hazvina zvatoshanda, ndinotohwira tichi vanhu vekuZimbabwe vachiri kutarisira kuti ZANU-PF ichaita change. Ivanga vari vamwe vauya kuzotsvaga basa nguva iripo, vanofa vakabata masetifiketi. Hakuna chiri kuchinja kuZimbabwe.
Asi manje tikazara tese kuSouth Africa ikoko, zvinozvoita here nhai Modesta?
Ndotoona zvotori nani dhanu kugara kuZimbabwe. Zvobetsere vachingochisima vari kuZimbabwe. Zvipatara hazvina kana mushonga. Everything hapana kana chiri kubuda. Ndotoona sekuti zvitori nani.
Asi hakuzi kuramwira munda kumakudo here?
Ndinotoona sekuti handitombozvione kuti kuZimbabwe handitombozvitarisi kuti kurusha kwamafuta kana chii. Handakana basa nazvo because ndakaona kuti hazvina zvazvobudika, hazvina zvinombochinja, vhota haitombochinjisi kana zvinhu. Ine life inongoda kuti iwe uzvifungire wega, but wakamirira kuti ZANU-PF zvafanira kunge changa chakahwina, unongoita the same thing because asati ava ahwina. Saka zvimwe zvinhu zvoda kungozvishandisira brain.
Aiwa, tinotenda. Ndimuzvare handiti?
Modesta Taruvinga.
Tinotenda muzvare Modesta Taruvinga nekupinda muchirongwa. Murambe muchidzoka.
Alright, maita basa. Ndingokurudzira kuti vamwe kana bhodha richivambudzika ngavangovambukawo sezvinoita vamwe.
Aiwa, tinotenda zvikuru. That's Modesta Taruvinga there, calling us from South Africa, Pretoria, Epitori. She's saying that really there is nothing to look forward to in Zimbabwe, and she's urging other young people to come to South Africa, where she says life is much better than in Zimbabwe. Kodwa ngimbuzile ke lapho kumana, Modesta, umuntu wonke eZimbabwe engeqa umngcele eqe uLimpompo eze eSouth Africa kungayenza na njengoba la iGoli phela iseyigoli yakudala leyana eyabomkhulu bethu labo baba bethu, hayi eya these days siyatshintsha imsebenzi kayitholakali. Kodwa uphendule uModesta wathi hayi kababuye, impilo lanxa imsebenzi ingani yasilela kancane ngapha, impilo ingcono kakhulu kulokweZimbabwe. Siqhubekele phambili ngohlelo nxa usanda sixhuma uhlelo ngolwabasakhulayo, uhlelo The Connection. Namhlanje asilazo ingcwethi, asilabo abezombusazwe, sikhuluma lani banikazi bohlelo abalaleli phela, ibe ngikhuluma ngabo lapha. Sifuna ukuzwa ukubana njengabasakhulayo liphila njani emumeni omubi kangaka wezenotho. Imali yasilela, imsebenzi yasilela, akulalutho oluhambayo. Ndiyo nyaya ya tiri kukurukura nasi muchirongwa chenyu muri yeZimbabwe, chirongwa chevechidiki tichida kunzwa zvikuru sei kune vechidiki kuti muri kurarama sei. Tichitarisa kuoma kwaita zvino mufumi wenyika, zvinazvina kumira zvakanaka zvachose. Mari iri kuramba ichishayikwa mumabhanga, mabasa haazi kubatika, mitengo iri kukwirira vese vari pasi nevari kumusoro uku. Saka hapana chiri kufamba zvachose. Saka tikuda kunzwa kwamurisi vechidiki kuti muri kuraramawo sei. Ndimotora mutereri mukoma Donald Mamboma kuSouth Africa uko. Makadi mukoma Doni?
Vafara mukoma Mutunga, makadiko?
Aiwa, tinofara kana muchifarawo. Kwakamira sei kuJoburg?
Ndiri kuRustenburg mukoma. Kungotatarika tatarika. Ngoti chero ndiri wapenyu mukoma wangu, asi kuti kugara musango nguva dzose dzose uchiko hakunyatsi kuita kufitisa mutani yange yedu. Tikandi sista vangu vanga chitaura Modesta vanga achiti havo vanhu ngavauye, but ndinotozongoona kuti haungatendi kumaraini kumakwato mukoma, haungagutiri kumakwato kumba kwakuua, haungablemi naye pane kidhokta vana kuchibitira mai vako nyanzero vasingashata kuzviita.
Saka mukoma Donald, kuSouth Africa ikoko mabasa ari kubatika here?
Ndibva ndotaura kuti mukoma hakuna mabasa atinenge tichishanda mukoma, asi mabasa kuti ari dzisenge kuti ingatotipa mabasa, mabasa anobatika zvakaitakana izvangu hauvakubatika vanerungu vanene Modesta vangandingota vaziri zvemudzi kuti asi mabasa emungatisa mabasa anoshandwa nevanhu vekudusha muromo. Zvinokutaurombo mukoma hatidi kunyimba kusha kwedu kwezvavangona akati kana zvindezvazvizvona akati hatina ngeazvinwana nemunyama iri kuhumba kujata munyama ndinarine medu yangokurira munhamo, but hatingatenzi kumakwato mukoma kuti ndenda nokuta kumakwato kumba kwenzina chikafu ino problema kuma kwati ndavana kundibira kumba kumera kwako chama chikwa hai zvondinoita niko
saka kana vanga vangu saka saka toita sei mkoma Donald
ah papa angu ndezvamazuva ano pamaonera ndokudzidza nezvokuti hazvo munhu anofanga kungotatira nhumba mumwe panguva iyi ah zvekutarisira hurumende mukoma tinganyekerana izvo ndatega yekublema kana kutarisa kuti vanoti kuti nekuti hakuna chinobuda sezvo igaruziva rozi hazvidi n'anga kushopera hakuna chinobuda kuvanhu ava kuti kufundikana ende mukatsa kuti gore ravoda kukwana vapi namusystem kupawa kubva pavakatora ivo vamurangagwa asi hatina chatataura chiri kufamba sofa hakuna chakataona mavari zvotaaweki hakuna iko kesho vamubatira mutero matepi zvemuzokungoti kutsvaka kuvashaya ngoma kutsvaka utano mugati hakuna vanhu ava havana mazano manyuwani zokuti angamusa nyika pairi hakuna sofa tirikuona hapana kana chatataona chachinja zimbabwe is open for business but at the ground hapana chiritanjepo chinobatika inozivi open for business business iripira chataona
aiwa
ende kana kati kana zvadishine basera kako kuti vana vemunyika zvakada vana masiwa vangadi vakataona kwese vavakazinda chiya vangadi vakaita zvina zvizvo kana nyikadi chiri kuona vana vemunyika mai zvemhandu ndionite kuti panisa kubuda ngoma ngava bvise mweya wekuti munhu anenge ane mumafungiro emhandu ngava musiye mweya weyo ezvo mwaine mweya wekuti munhu anenge zvinotati vanhu ane mari manje vana vemunyika vanenge vane mari dzavo havakwanisi kuzoita investment munyika nekuti ndo vanenge vaizi mhandu vana vama kuna mawere vana James Makamba saka yoneta hapi yangu zangu kunoguta takanyara mukoma anogara mumatongo akanyara
aiwa tinotenda
kuti munhu ngati ungagarira mumatango kana kaizvezi hakuna chanongo ende atozozvezi unogona kungotsvakira kubva MJD vasina chaonacho saka zvinongogwadza mukoma hapana chatingatingafarira
aiwa
vachinyatsokunzwira vanhu avo kuti vavane vachizorapa muzvipatara zvinodzidza zvekuzvikuzvikati iva vachihwira vanhu murombo mukoma vasina havo
aiwa tinotenda mukoma nekupinda muchirongwa mukoma Donald
ndinofa ndinotenda mugomo rosatatenda
aiwa tozomuroisa
thanks
love gungu Donald Mamboma prominent Studio 7 listener ubesethinta-ke lapho semzansi Afrika laye uyakhala nje uthi hayi into kazihambi kuhle lakhona le emzansi Afrika siqhubekele phambili ngohlelo silomunye njalo umlaleli tinemumwe zvekare mtereri wakadi yako mtereri alo mtereri alo mtereri wakadi yako ungani kasixhumani kuhle lalo mlaleli kodwa ngikhangeleke imbiko elisithumela yona abalaleli enkundleni yeFacebook ukholena uyaloba lapha ekhasini le VOA Shona uthi yena anzi namkoma kholena kuoma kwaita upfumi hwenyika zvinoreva kuti ED Mnangagwa haana kuwina ngukholeni ke lapho uyakhuluma kuti ukoma ukubhidlika komnotho okuqhubekayo kutshengisa ukubana umongameli Mnangagwa kanqobanga kukhetho ndimkoma Colin uyezve panani apo mukoma atafadzwa anzi hi amtafadzwa tapfumanei from Zimbabwe I live in South Africa ndiri wechidiki ndakatobuda munyika nekuda kwekuoma kweupfumi hwenyika kunotsvaga kuti ndigone kurarama nekuraramisa vabereki hurumende yatiurayira future yedu nevana vedu hatina chatinokwanisa kuburitsa kuchema kwega kwega mutafadzwa tapfumanei ke lapo uyakhuluma uti yena uwele South Africa wafohla eZimbabwe wabalekela kwele South Africa ezama ukuyaziphandela ephandele labantwana kanye labazali ngoba uthi hayi uhulumende weZimbabwe usebulele ikusasa labasakhulayo ngokuthabalala ngokwehluleka ukulungisisa umnotho uthi akula lutho oluhambayo sikhangele enye imbiko njalo kulobani lapha anzi makadiko nirimsikana wemakore 15 ndiri form 2 kuno ku Zimbabwe dambudziko randave naro ndere mari hanzi nemamiriro akaita zvinhu munyika handichakwanisi kuvanirwa kuwanirwa mari yechikoro saka ndiri kukumbirawo kubatsirwa kutsvagirwa scholarship hanzi nemusikana uyu ndinodziza pachikoro cheMatthew Rusike muHarare uyakhuluma ke lapho uTrisha Kapuma uyakhala uthi ungumntombazana oleminyaka elishumi lanhlanu ukuform 2 okudanisayo ke ngokutsho kwakhe uthi kasenelisi ukuqhubekela phambili ngezifundo ngoba useswele imali yokumhambisa isikolo ischool fees ngokunjalo uyacela ukubana ongaba ele access to scholarship kumbe ongaba efuna ukunceda udinga ke loloncedo timbotora mtereri parunare wakadi yako mtereri
ndiko makadi makadi baba
tinofaragana muchifarao
kuri kuzvizvi kutiomera baba zvizvi ndapana kavana vechikoro chatiratidza kuendesa kuchikoro nyekuoma kwenyika
matibata muri kubi
ndiri kuchinhoi
kuchinhoi uko
zvinhu hasi kumbowanika mumashopu tiringotenderera hapana chati kumbonyatsoona chokunyatsoitika chaichezvo
ko inganzi zvaanani mazuvano
hapana chirinana mafuta aruta $12 wawana paari kuwanika pacho hapana chirinana mi
mafuta cooking oil
$12 2 liters
ko shuga iri kuwanikwa
shuga iri haisi kuwanika mumashopu mahombe hamuna shuga iri kuwanika mukoto mairi kudhura imomo shuga flour rice zvese hakuna hasi kuwanika
saa muri kurarama sei mukoma wangu
takutongorarama nokukiyakiya kongotengawo zvinhu dhure izvozvo tongosevhaizesevhaidza kuti ingorararamawo zvenomhuri
kukiyakiya kwacho ikoko ndiko kwandinoda kunzwa kuti munenge muchikiyakiya sei mukoma Gerald sezvo mabasa achishomeka kudai munyika
tinongoitawo tinongoshera goridhe mupurazi imomo tichidzoka tichingodaro
saka munorarama negold panning
gold panning ndokurarama kwatotoita pasa zvinga zvichitotiomera
saka munenge makawanda sei kumigodhi ikoko
takawanda makorokoza ndo akatowanda manje ndevazhinji tiumwa musango mhobhokazara musango akanzwa kuti kuraramira musango hapana chokuita tikashaya kudaro hatiraramise mhoo
muchiri kuita here zviya zviya zvemakorokoza zvekuti kana wabata wari waschool manje wawana kamari kako unorara kukrab spenda mari yese iyo mudoro
ni zvangu kumwa handinge zvangu handizorara kuclub
asi varipo vachiri kuita izvozvo here nekuoma kwaita zvinhu
ndisingazivi hangu mava hasi munhu asingafambire kunzvimbo idzidzo handinyasezivi hangu kuti zvichiri kunyatsoitika here but kuona kwangu ndofunga zvazvishoma kuti zviri kungodhura razivikana kuwanika kwazvo namadrink chaicho yamashopu hamuna
soft drink chaicho
matm chaimu chemu kuti hamuna kana ndonzi soft drink kana drink iro kwasa kuti unitengere kana mwana akanwa hamuna
kuana mazowe
hamuna kana mazoya hamuna kanakana zvichi zvinowanika mabasic commodities ese hamuna muri kungowanika zvinhu zvatisiri asimbozvishandisi mazuva ese zvokuti nosana makazara maroiko
Pagaipa.
Aiwa, tinotenda mkoma Gerald. Maybe mvunzo kupedzisira. Saka muri kuona kunge chii chingaitwa kuburitsa nyika mumadhaga airi aya. Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Gerald.
Maita vano.
Yeah, that was Gerald calling us from Chinoy. He says he is a gold panner. That's how he is managing. That's how he's fending for his family. Uti uyachekecha Chinoy uGerald ungomunye wavemba ikolite. Ngaleyo ndlela uti ulendlela yokuphilisa imuli yakhe kodwa uthi kakulula ukhala ikakhulu ngokutula kwezinto ezimqoka empilweni kaZulu lokusilela kwazo uthi hayi Chinoy akulalutho emashop inamnete sibisalo oflower ochukela impuphu awuthi cha uyangena kubo TM ungene ngapha emasupermarkets awusoze ukuthole. That's the state of affairs in Chinoy, according to Gerald. He says the shortage of basic commodities is obtaining and getting worse, whereas we hear in other, you know, in bigger cities and towns like Harare and Bulawayo, we are hearing that the shortages are easing, though prices remain high. Siqhubekele phambili ngohlelo isikhathi isesihambile mpela laphana. It's 28 minutes before the hour of 9. 28 before 3 o'clock emine nkulu lapha eMelika eWashington DC. Tiende remberi nechirongwa timbo tora tereri mkoma ino senta. Magadi mkoma ino.
Nofara, magadi enyu budi.
Ayu wati, nofara, kana mchifara o. Magadi bada mwere gubi.
Kuno gondriku East London, Tanzania, South Africa.
Na, gu East London, gu South Africa.
Yes.
Mm-hmm. Maizwa nyayari mugango. Moro kurara mose ku South Africa.
Irinani atishori mwari. Sekuti kuno ku vazhinji tingori ma truck driver. Saka tukuona kuti ndo zvinenge zviri nani. Mbo zamazamo. Nyangu sipota chioma zvazvo simbo yengo munongoziya kunomboitika kama xenophobia kumbopitirwa matai asi upenyu nongo chingoenderera mberi itori netarisiro kudzokera kumusha kuti zvinhu zvakangooma kudzokere kwacho hapana kutangira kana magipo aunenge wambotarisira nekusina vatoriko vatori nani vatojaira zveko isusu kuti tidzokere so far. Ashtombo itotongo singa tiri kunoku. Kusikowo zvinhu zvachinjawo. Toro nitasiri kuti zvinhu zvichachinja. Nyange zvazvo zvisiri kuratidzira. Asi tinongoimba kuti zvinhu zvichachinja.
Mm-hmm. Saka muchi kudraivha magonyeti kwamuri kuita uku. Muri kuita lokali kuSouth Africa ikoko kana kuti munombobuda muchienda kuZimbabwe, Tanzania. Kune dzimwe nyika zvakadaro da.
Ya, ini zvangu ndinoita local. Africa since yakakura zvayo. Tinovetorwa malong distance kuti from here up to Joburg is about 1000 k's. Nakwanisa kuenda kuna Mpumalanga, uchingotendera all over South Africa. But tine vamwe vedu vanobuda vachienda kuZambia nevari kuenda kuDRC. But ini hangu hasina ndambobuda hangu cross border kurwa local.
Mhm. Saka pay amuri kuwana ipapo I munogona kurarama naye uyezve kuchengeta muri.
Ya, tikumanager. Tikumanager kuchengeta muri. Nekusevawo kusopa side yekurongo. Nekuti kushanda kwatirikuita kuno kwazire kuti tave kuno kune chikorongo kumusha tovakawo soma developments kuitira kuti patinozoendako kana kuti vana vazoona kuti kutangira sekuti kunoku hatingati tobva tagara nemhuri yese kunoku inenge itodzori kumusha saka techitorongo futi kumusha vatishanda kunoku.
Mhm, aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Innocent, murambe makashinga.
Tinotenda baba, maita basa.
Mhm, yakhuluma ke lapho Innocent usichayele ucingo ese East London eMzansi, uthi yena ungumchayeli wamagonyeti, uchayela nje local eSouth Africa. Ngokunjalo uthi uyenelisa ke ukuthola imali yokugcina imuli yakhe. Pa Facebook timbopinda mudande mtande tione kuti vatereri vari kuti chipana baba tadiwa cheure. Azina baba tadiwa tiri kutambura chokwadi ichiripo ndechekuti dai tambochinja utungamiri timboona kuti imwe party ichatadza ichatadza kugadzira zvinhu yere ngo baba tadiwa lo kuti hai abasakhulayo abantu weZimbabwe bayahlupheka kakhulu ngakuya ke kuguqulwe uhulumende kubonakala ukuthi kungangena elinye ibandla elingayisilo zanu PF lizawehluleka ukulungisisa umnotho welizwe na kodwa okukhona babatadiwa chiripo ndechekuti tiri kubva kamusarudzo yakahwina zanu PF sandaphuma ekhethweni yanqoba izanu PF yangkhona. Whether yanqoba ngokuqondileyo kumbe kwadlelezelwa asikwazi kodwa ukhetho lusanda kwenziwa vayivisela abantu izanu PF embusweni timbotora mtereri vagumbo makadi mkomo wangu
tiripo makadini vongu
aiwa tinofara hedu matibata muri kupi.
Ini ndiri kunonzi kumberengwa.
Kwamira sei kumberengwa uko?
Zvinhu hazvina kunyatso kumira zvakanaka kunyika hazvina kugara zvamira zvakanaka kana.
Chii chanetsa?
Bati, but maprize zvinhu. Maprize zvinhu mumashops zvirimo but maprize achindiwo anorwadza.
Mhm.
Vanhu vakwidza vanhu vakakwidza kwidza mutengo asi oflate hazvo tinangoti maybe 3-4 days izvi zvapfuura izvi mitengo yanga ichiratidza kuti yadzika yadzika plus zvinhu zviri kuwanikwa chero asi kuri kunzi munhu awane pacooking oil unonzi utore 2 pamunhu cooking oil iko zvino yakuita $6 yanga yakuita $10 but yapa 6
cooking oil 2 liters
tiri kutaura muzvishavani yapa $6. Challenge inondibata-bata yandiita sokuti yandisibatei ndeye fuel. Baba tinorarama tine zvigayo zviri kumaruzevha. Zvigayo zviri kumaruzevha zviya zvinoda nhingiri, zvinoda diesel. Manje kana kunzi mota inofanira kusvika yomira yofila diesel, chigayo ndoisawo mota here ndonofilidza diesel pafilling station. Tine matractors munoziva kurarama kunoita vanhu vari kumba kuya. Tine mataratita, taratita haungaitori ukaenda nayo kutaoni. Matractors anotibatsira kutakura zvitina, mamwe mabasa ese ekumba aya. Pane mota dzimwe dziri off road dzinotikwanisa dzisati dziri dzinogara dzichitibatsira kutakura chibago kuendesa kuJMB kwamataka kuya. Mota iyi kuti idrive upinde nayo zilori mazilori akaraya uri drive upinde naro mutaundi kuti hapatindika hapafambiki. Saka ipapo ipapo ndo panoti remei because tiri kuti isu handiti ndanzwa nichitaura ndichiti hanzi majeriken anonzi haachatenge gine madhiramu pamafilling station.
Ndozvaari kutaura.
Saka ini chindikudzai kuti zvigayo zvese zvotombomira here kana kuti toita sei totakura chigayo chopinda mota choenda kunotsvaka fuel kutaura.
Hakatombomeki sense zvachose kamutemo kacho ika.
Because iye so ndichikutaurira zvigayo kumisha kuya kuya zvakawanda vanhu vava nezvigayo kumisha ndo zvinotiraramisa ndo zvinotibetsera vanova tinovandisi ndiroda ini handidi ndoda kutaura chokwadi pandimire panapa handifaniri kutiza chokwadi chiripo ini ndiri ZANU-PF supporter yakakwana nderemba but manje maningi mitemo iyi inoti inenge ichidzosera bato redu sure. Nevanhu vanotidzira vaya handiti munoona kuti zvinobva zvangofanana nokuti ndoda kuudza ino nyaya zvakafanana naminister for finances munoziva kuti kumashure kwese uku zvinhu zvazvichiendeka pakangonyarariwa but paangoitiwa announcement yemapesendeji yokupa kuti USA ronzi romira roga USD hanengi bond romira roga zvinhu zvese zvakabva zvachinja marate emari ecurrency zvikabva zvadokukanganisika munyika. Saka ndoona sokuti ndima problem yatinayo ndeyekuti panongoimplementiwa mitemo angofunga kuisa mitemo yake anongoisa asina kutanga aconsulta then zvobva zvaomera munhu ari pasi anova ndiye anozoenda kunovhota zve handiti muona.
Asika mukoma Gumbo mataura kuti muri mutsigiro weZANU-PF ndimi kamuri panyanga munombotaura here navo vakuru venyu kuti haiwa muri kutitsika konzi zvakamitemo kamuri kuisa aka tumitemo twamuri kuisa utu hatumboshandi zvachose munombowanawo mukana here wekutaura nevakuru venyu.
Baba platform yandiendinayo nhingi handina platform yandiotova nayo pandokwanisa kutaura ndiri ndipo pamuri ipapa apa munhu wandinokwanisa kuzonanavira kuti nditaure naye hapana padhuze pano nyaya inongovapo ndeyekuti havatangi vaita research kana kuconsulta kudzoka pasi kuvanhu kuya ndo dambudziko riripo panonguva necommunication breakdown because kana mitemo iyoyo yaisiwa iyoyo muno inodzoka kuzoonesera ini ndiri zasi zasi ndiri kupasi kuya kuya ndinenge akutsimbirirwa zvekuti apo ndiri sapota yeZANU-PF maybe kudai ndevamwe veZANU-PF vari kuita sabotage hatizivi vamwe vari kugarirana because nyaya yakaitika kaapa ndeyekuti vakambomanyisana pachavo saka vanoziva kuti vobaya papi kuti zvinhu zvishati isusu tei tingotevera tiri kumashure hatina zvatinoziva.
Haiwa rambai makashinga vagumbo tinotenda nekupinda muchirongwa.
Manje handinoona ini maakutondinemeravo kuti ndirambe ndakashinga asi chokwadi chiripo ndichocho kuti ini ndiri sapota yeZANU-PF. Tinotenda hedu ndizvo chaizvo but yei nyaya yemanhingi yemajerikeni ndoona sokuti ingangoomesera munhu wese because handifungi kuti vanhu vangazvitambira zvakanaka.
Pakaipa tinotenda mukoma Gumbo mudzoke zvakare svondo rinouya.
Tinotenda haiwa maite henyu.
Yateta lapo ubaba uGumbo uti hai ungumsekeli webandla leZANU-PF kodwa yonke le nyakanyaka enzakalayo ukubhidlika komnotho ukudula kwezinto namhlanje babethule umthetho okuthiwa bathi abantu abasavunyelwa ukuthenga amafutha ezimota ngezigubhu. Uyakusola kakhulu lokho ubaba uGumbo ozikhulumele wathi ungumsekeli weZANU-PF uthi eminye imithetho ethulwa nguhulumende akakwazi ukuthi ungaba kulokudonselana okukhona yini kuhulumende owuthi omunye lomunye okugovernment uletha imithetho yakhe mhlawumbe ngenjongo ezithiyeneyo abanye baya befuna ukwakha abanye befuna ukudiliza ngamazwike kagumbo umsekeli wezanu PF osichayele ese mberengwa timbo endra mberi nechirongwa chedu kora tu tena iza the time sesalo imzuzo elishumi lanhlanu sitate umlaleli uJabu kunjani mlaleli alo mkoma Jabu muribo
mkoma Tunga kuti seiko pari seiko pa United States up
kuno kuri bo mkoma we mkoma wangu tingatsikira imimi ikoko
kuno kwakanaka tiri kuno ku South Africa taroyera kuno wakomana takabhuki tasunga sunga mabhegi tichitika tapinda wakomana manje mbudzi dzakabiwa zvino nyaya iri kuitika tiri kuiona zvine zvitaa takatarisira kuti ndozvazvichaita kana kuri kuti vakomana ava vanenge varambira pakutonga nenharo zvavari kuita vasina kuhwina saka nzira yedu yakananga ku-2008 ndokuyananga iko zvino handioni paine chinhu chinochinja ba plus muri kuona mitemo iri kungoiswa iyi makambozoonepi imimi kuti nyika isave fuero zvinonzi izvoni musatengere mumadhiramu not make sense hazvishandi pazvo zviri kuitika kumusha uku
saka kusouth africa ikoko mukoma Jabu ari kubatika here mabasa
mabasa totongoita mabasa emaoko eduka nekuti kumafemu vanhu vawandisa muno South Africa inyika yakatakura marainbow nation ka kubva Africa yese kuburikidzawo nevanobvawo kunze kwenyika chaiko vanouya vachishandawo kuno saka mabasa anenge ari kuita mashoma saka vazhinji vedu vanobva kumusha tinongoita zvemaoko izvizvi mabasa etinongoita emaoko edu asi aiwa tikudya tichiguta aiwa hatisi kumborara nenzara ba hatisi tinoda kutenda mwari
aiwa tinozvikudza izvozvo kuchengeta mhuri ndo musimboti weupenyu
ya taura henyu hatiri kuti izvoni dai wakuru wavanga waona wokuti no zvetaifunga kuti zvichaita zvaramba ndinoona chinhu chakakonfyuza vanhu hama dzedu kumusha kana kuti vabereki vedu kumamisha kuya kuya inyaya yekuti ka vamukoma mugabe wavanga vasingachanzwana nenyika dzekunze saka kuuya kwakazoita garwe manje richiswera riri mundege richiti raenda uko radzoka raenda uko radzoka vanhu vakabva vatofunga kuti hazvo zvatochinja munhu idya muvhotera uyu varongo vabvuma kudzoka munyika ende plus imwe nyaya tiri kuona hangu nyaya iri kuitika yekuti izvoni iwo vana purezidendi vanoti izvoni isusu tichakweta dzimari nyika yedu iyaya haisoda kukwetwa mari ba iri kuda kuti idaidzwa mainvestors avhure maindastry kana kuti kutanga mamwe maindastry kwete kukwereta mari nekuti mari yati kana ichinge yakweretwa iri kudyiwa navanhu vairi navanhu vashoma hazvisi kubudirira plus mari iyi haichagoni nyika iyi haichagoni kumutswa nemari yekukwereta asi kuti imutswa maindastry pomutswa mabasa pamwe inogona kusimukira kwete zvazviri paizvi
saka toita sei mukoma Jabu mwanakomana akavimbisa kudira nyika shuga asi zvakaramba
ivo vapo we inini maonero avo ndeyekuti chekuita chaicho chinotinetsei pakuti muri kuona tikati katipinde mustreet tiri kurayiwa nepfuti tiri kubayiwa iko zvino izvi takanga tichiona mavhidhios nokuti kastudio 7 ndoga takaiteerera every day nemumawhatsapp ndetakatarisa zvinobva kumusha kwedu chii kuitika ikoko wane zct uwayawaya wakasungwa wari paofisi wasina kudemonstrata wasati vademonstrata vachitori muchimaofisi inaisanamboona mutemo wakadaro basini tiri munyika dzawa munyika dzawatorwa kana kumbonzwawo zvinoitikawo kune dzimwe nyika kuti munhu anosungwa asati apara mhosva udzvanyiriri huri kutonyanya kutokura munyika medu saka mai izvezvo vanhu vari kuzama kuti izvoni zviregedze kuoneka tifunga kusaidi kwavo vanenge vachiti izvoni tikasunga vanhu vasati vademonstrata mumastreets zvinonzi vanhu vakagarika havasingazivi kuti izvari kutoita izvezvo zvekurambidzana kuti vaite vaexcise mumarodhi ka zvinototi zvioneke kuti no vanhu vari kudzvinyirwa nekuti katiri katarisa paya paya vanhu munhu asungwa haana kodzero yekurohwa
Aso wanda asi wanumaya waira chipina murovi miyamu ya wakangu wachiru wanuma bata siki. Wakangu wanyangaza chicho wangu wanyangaza. Saka nyika hedi hei apaka oma. So ndriku wanda zukuti zoni munu weza na zichita daya wano chienda kusaiti zimwechete. Pachana hizuwa MBC nukuti ilikuti zoni iyo. Wacha pa wano zuwaru kuti kwa pide murovi. Munu weze kwa kwa mtari blawa ya gweru kwenda kwa sababu zimabu ezu uhoru. Wanaregeze kuti weyo wa mwinga wa eno mwajitaro wa ruku Zimbabwe tozo kato njigedu ya pameo kuna ubudi pa toko na ubudi za tikadaro wanaiswa kabuda mu Zimba kwenye kutuwa mwano salamu wa mwachibuda
aywa tinotenda nekupinda mchirongo wa mkoma javu
natenda mkoma toka natenda taku kudaya wakoma na kuti muwe takachita sara kuti tika wina mchawu ya omu chiti tefe nyuramburi mkuno kumusha manje hei zvakona ngakabira pawachidatsira paimuri iko kuna kuti mukaya zvakadai so hatizotombodzwi chiro saka muri kutotibatsira kuti kutonzwawo pane mi kuti zvakamira sei kumusha saka rambai makadaro rambai makadaro musadzwe kumasure pachimbo rambai muri iyo kusvika nyika yanaka muchiti pamaso kuti kuti mukauya tibva tatofanana pacho tinozonzwa kunoku
hanzi pakarasika akata
iya pakarasika asimundu weza akota iyo wato wezano wata kana paino wakangu wachisapota zanu tepe wagu zona kute no takarasika peku votera iko zonezo wagu zona nikuti haadi zoezo waifungi zaudi zishaita zwa ziri za apana mna hizi fungi zilaba nyanyani kwa nwezano asie ni zutu kwa FGC kaya zona kute haiwa hawa kuru hawa na kwa hano indaba hawa zizo wangu fana na akaba na akana akapide ya kuzinezo apana kwa nida kwa yungu fanana
ngayi wati no tenda mkoma javu muzo kembu chirongwa sondori no uya
na tenda mkoma ntunga na tenda
thank you so much javu there calling us from South Africa ya kala njenga vantu abanengi usola ika kuliba andelibusa ya uhulumende ujavu uti abantu babe cabanga ukuthi umongameli njengoba umgabe sebemshayile bamfake eceleni isokungene ubaba umnangakwa uthi jabo abantu babe cabanga ukuthi hayi into seziyolunga manje kodwa cha akunjalo umumo wezenoto uqhubeka umuvi kodwa uyakhuluma ujabo uthi hayi emzansi ba yaziphilisa mpela uyaphandela imuli yakhe timbo torazwe kare mumwe mtereri mkomata wanda makadi yenyu mkomango
ya ndimkoma jonga
ndingomo jonga mkomango
alright angomo hei, wangu mwaza kwa kutanga mwono mwatiku mwono tutafuka zinzuruto mwira wani mwano waifungu watu pangwe urumende ya icha wacha angu sarenda omasi bako sira wacha nisa nekuti hei zinzuruto mwira wani mkatime nika mwana awasu chato na zinzuruto kuzimbabu zamuruko nakana kuzimbabu wa zinzuruto mwazo zawushaika zinzuruto ase zuti wano wazututu abapapu zao bisa wamu gabe pango na yo vacho wabu na mko zesela masimba ku MDC noti ayo zanchia chaya ichina kwa ichia kwanza kwenda kandikutu wano wabu wakunga liku buma kuchoka chingo ripo ndeche wano tima wakuto zesela na 2008 ndesha fura 2008 kwa zwa kwenda kutera tungo stauro ya wabanacha wano kwa nisa kuto mboita kundoto wakutongo wakuto bila nyika chaya chaya ndesu yo mko sara kite surviti kwa meno mungu zono waseni koma hongu
tingafunza imimi mkomangu nina ndivumizi kutaura pungwa zangu pano hapa
ya noti pungwa zangu ndoza ndutona ukutote hawa wakutana ewa tosira wacha misa wataura ote mareche nitakabiri wabasi wawana zine mtire kusira wacha misa chingabu noti wacha wa nika wai kwa su isu muda waita wate panya nika noti kolo mindo ya aku ya akuraba irutu nyasa akuraba chayku chayku zvino ndo nacha misa notasaizvo zvakutoshaika mashopu zvakudini munyika muna mari mabhondi noti vakatesa vaende kutotorera vanhu mari noti hungamboti opuwa pepa ukatumira marubha muna South Africa ari marhanzi vasvika vanhu vaya vanopuwa mabhondi mari isingatengi iwatumira mari chaicho vanopuwa mapepa
saka mkoma tawanda ku South Africa kwa muri ikoko mabasa ari kubatika here muri kushanda
ya ndiri kushanda hangu but vapano mwandona vasingatoshandiwo vanongwa itomira marobot masoizadzo zvakatoma
Saka muri kugona kuraramisa mhuri yenyu kuZimbabwe.
Ya ndikwanisa kuraramisa hangu mhuri yangu.
Aiwa, tinotenda. Zvakanaka zvakadaro mukoma, rambai muchichengeta mhuri.
Ya, but toda kuichengeta tiri kunyika yedu yechibaro kutarika berekerwa munomu. Munyika yevatorwa vakada kungotidzinga nguva anytime vanokwanisa kutidzinga, saka taikumbura kuti vakupenyika kana vachizvinzwa vanamunangagwa vasira masimba vanhu vanokwanisa kutungamira nyika kuti ione kudzokera kumusha. Mhuri dzedu dzichakurira munomu, nekuti malanguage avanodzidza munomu haasiro yedu. Tofanira kudzidza language yedu yekumusha kwedu kuZimbabwe, kwechishona iyo nechindevere zvatikakura nazvo. Nekuti vana vedu havazikwanisi kunodzidza chishona nodzidza chizuru munomu kana mamwe malanguage ari munomu. Nekuti zvinotozviviringa vana vedu nemangwana vevana vedu.
Aiwa, tinotenda mukoma Tawanda nekupinda muchirongwa. Mudzoke zvakare svondo rinouya.
Tinotenda maita basa.
Ngutawanda ke lola useSouth Africa kuti hayi iyena uyaphanda uyasebenza, ngakho uyenelisa ukuthumela imali ekhaya agcine imuli yakhe, kodwa uthi hayi ekhaya kusekhaya ufuna ukubuyela, kodwa ngomumo okhona akakhoni ukuphindela ekhaya. 4 minutes before the top of the hour, as we wind down, as we wrap up our show, and the topic tonight is we are hearing from you, the young people of Zimbabwe, on how you are faring in the face of the ongoing economic challenges. Timbotora mtereri va effort, ndopfunga va effort vachava mtereri wedu wekupedzisira. Uzabanga mlaleli wethu wokugcina ke umnumzana effort. Va effort ndinomugamuchirai muchirongwa.
Yebo, makadiva.
Aiwa, tinofara kana muchifarawo.
Tinofara zvikuru. Ndirimo South Africa imomo tiri kungotatarikawo sevamwe.
Ari kubatika mabasa.
Teoretics.
Ndati graft riri kubatika here.
Mabasa anongobatika zvese vanhu vari kutambura tinenge tisina zvokuita, nekuti kana wabva kumusha uchi wazotsvaga mari hauchatsvaga kuti basa iri nderipi randakuita. Saka vazhinji tiri kungoita zvokungozvibatsira kutsvaga kungobata-bata mabasa emaoko tirimo muSouth Africa, but kumusha home is the best, I think, you know, but situation iri kumusha parizvino haina kumira mushe.
Saka toita sei?
The only step we can take in that Zimbabwe situation is that we have to demonstrate a massive demonstration, but only, you know, some of it is directed by MDC. Since MDC, you know, everyone knows that MDC is in a support of Akawandi from Zimbabwe. So let's see.
Mgoma effort. Kana MDC ine vatsigiri vakawandisa, sei isina kuhwina sarudzo?
MDC Alliance yakahwina sarudzo zviri pachena, but pakaita vakabira zvinozivikanwa kuti yakabirwa sarudzo nezeki ikanobirirwazve kukoti. So we are saying that the MDC Alliance ndiyo yega inokwanisa kusimudza ikonomi yeZimbabwe so far. So ava takangomirira kuti vabvume kuti ai takabira sarudzo. Venipopinda varidzi vatakavhotera.
Thank you there, mukoma effort. Nguva ndidzo dzatyana, but thank you so much for joining us tonight.
Thank you, Tinotenda.
Siyabonga, Tinotenda. Zimbabwe, this is our show. We'd like to thank our listeners so very much for sharing your experiences in the face of the ongoing economic challenges. Let's make another date next week, same day, same time. Same radio station. I'm Tungamilinkomo. Good night, Zimbabwe.